taitarisa zvatingangotuku sununguka kwakaita vanhu kutaura nokusununguka kupfega kana matisheti emapolitical parties avanenge vachida. So takadaro takaona kuti 60% in some constituencies havana freedom iyoyo of expression, particularly takatarisira vana Mashonaland provinces. Ndokwatakaona kwakunodambudziko iroro rakanyanya Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West neMatabeleland South.
Zvii zviri kuita kuti vanhu vambunyikidzwe munyaya dzezvematongerwo enyika muongororo yenyu, zvii zvamakawana?
Iyoyo kupfega matisheti ndo zvimwe zvatakaona. Kwozoita freedom of expression kuti vanhu vangangotaura zvavanoda nezvakarerekera bato raanenge achisapota. Toona sokunge vanhu vari kuita inonzi self-censorship, kusungika. Vanhu havakwanisi kunge vachibuda pachena kana kutaura zvakangoenderana nematongerwo enyika nokuti vanotya nezvakaitika 2008. Saka vanhu vanenge vachingozviita zvokuzvilimitawo kuti zvaanotaura hazvizomupinzi muna taisiona.
Mungaona here mi nekutya kuri muvanhu ikoko pakazoitwa sarudzo vanhu vachikwanisa kubuda vachinovhota?
Dzimwe nguva kubuda vanhu vanokwanisa kubuda vachivhota, asi tiri kutya apati zvikuru kana pasina kuitwa voter education yakanyanya kukurudzira vanhu kuti vaende kunovhota. Saka zvazvida kuti Zimbabwe Electoral Commission ichibatsirwa nemaNGOs paite education inototangisa izvozvi kukurudzira vanhu, uyezve paite mapeace building initiatives kuti vanhu vange vachinovhota murunyararo. Kana zvadaro hatingi zvinopawo kuti vanhu vange vachifila some guarantee of safety, zvinova kuti zvingangove kuti vanoendawo kuzonovhota.
Zvii zvimwe zvamungakurudzirawo ivo vanhu pachezvavo tisingamiriri Zimbabwe Electoral Commission, zvii zvamungakurudzira kana kumapato ezvematongerwo enyika kuti vaite?
Vematongerwo enyika ivava vatiri kuti mapolitical parties ndo vanobhenefita mukupinda muzvinzvimbo. Saka ngavakurudzire vanhu vanoregista kuvhota zvikuru vechidiki, uyezve vakurudzira kuti vanhu vasarovana, election inge iri peaceful. Saka izvozvo zvazvida kuti dai zvaitwa nemapolitical parties, zvozoitwa nemachurches nemaorganizations akazvimirira ega, dai vanhu vese vangoitira muonera pamwe chete. Isusu kuzesi nekuno takaita theme yatinoti VIP voting peace. Saka vanhu vese vanokurudzirwa, and dai vanhu vese vangotorawo theme iyoyo kuti vakurudzire runyararo kuitira kuti vanhu vagovhota murunyararo. Vanhu vasarovana hapana need yokurovana. Zimbabwe ine vanhu vakafunda stereki muAfrica muno, saka ngatishowei by example nokuvhota murunyararo.